Vabiti vanoti chikwereti chine Zimbabwe kunyika dzekunze pamwe nemasangano ekunze anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank chakurisa zvokuti Zimbabwe haichakwanisi kubhadhara chikwereti ichi. Vabiti vakaudza musangano webato ravo weNational Policy Conference pakupera kwesvondo kuti kana MDCT ichinge yave mumasimba ichatsvaga nzira dzekuti Zimbabwe iregererwe kuitira kuti isabhadhare chikwereti ichi icho chave pamabhiriyoni 10 nezviuru mazana manomwe emadhora ekuAmerica.
Zimbabwe's sovereign debt of $10.7 billion is not sustainable. So as a matter of urgency, the government of Dr. Morgan Richard Tsvangirai will do everything possible, use traditional and non-traditional methods of liquidating that debt through methods that will result in cancellation and forgiveness of that debt to ensure that Zimbabwe is fully integrated in the community of the international financial infrastructure of the world.
Vabiti vanoti homwe hurumende yakaboka pari zvino uye vanogaro gunun'una kuti mari yemangoda yakachiadzwa haisi kuendeswa muhomwe hurumende kuti igoshandiswa kubatsira muzvinhu zvakawanda zvinosanganisira kubhadhara chikwereti chine nyika. Vabiti vanoti Zimbabwe haisi kuzoshandisa mari yemuno uye vanoti dhora rekuAmerica ndiro richaramba richishandiswa munyika kusvikira muna 2018. Vabiti vanoti kushandisa mari yekuAmerica kuchaita kuti upfumi hwenyika hurambe huchisimukira zvakaringana nezviri kuitawo dzimwe nyika dziri kubudirira dziri muAfrica.
For the output period 2013 and 2018, handiti ka, the MDC government will use the US dollar as the anchor currency and as the currency of reference. So to put it very clearly, unambiguously, unequivocally, the MDC government will not return the Zimbabwean dollar between 2013 and 2018.
Zvichakadai, mutungamiri wehurumende vamogeni tsvangirai vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni 10 nemana nechidimu yekuti upfumi hwenyika hudzokere pahwakanga huri husati hwatanga kuondomoka. Vatsvangirai vanoti vekunze vanoda kusima mari munyika vanokwanisa kuita izvi chete kana munyika muchitevedzerwa mitemo, kwete zvedonga watonga nekupambwa kwemakambani kuri kuitwa pasi pechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chiri kuitwa nehurumende.
But jobs should be our main preoccupation.
Mabasa haui pasina rule of law.
Mabasa haui muchita jake jake. Mabasa anouya chete when there is rule of law. Ndokuti vanoda kuti vaite invest. Vaite invest vachiziva kuti pane mutemo.
Chechitatu,
hamungagoni kubuild economy inorarama nemapresents. Munhu wese aende kumunda. Haisi economy.
Tinofanira kubvisa vanhu kubva kuminda vachiita kumaindustry. Kwete kubvisa vanhu mumaindustry muchiita kuminda. Hationi zvichiseveza.
Panyaya yemauto ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, vabiti vanotiwo bato ravo richavandudza mashandiro avo kubudikidza nekuchinja zita remauto kubva kuDefence Forces kuenda kuDefence Services. Vabiti vanoti uwandu hwemauto hwakanyanya zvikuru kana pachitariswa kuti nyika haisi muhondo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti kuchinjwa kwemashevedzerwo anoitwa mauto emunyika kunobatsira zvikuru mukusimbaradzwa kwehukama pakati peveruzhinji nevari muchiuto.
Kana tichitaura nyaya yekuvandudzwa kwezvemapato ane zvekudzirwa kwenyika akafanana nepolisi, army, CIO, vari kungochinja zita rokuti force. Nokuti kana tichitarira kuti force zvine kumbunyikidza mukati, zvine hudzvanyiriri mukati, zvinokutyorwa kwekodzero, zvinotaura nyaya yesimba. Saka nokati service zvinoratidza kuti vane vachibatsira, vachiseva, vachigadzirisa, vachishanda nevanhu murunyararo riri ari mapato anomirira zvido zvevanhu kuseva nyika nevana vayo.
MDCT inogaro chema nguva zhinji kuti vari muchiuto vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti iri harisi basa ravo. Asi gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa vanoti vakuru vemauto vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika havana chavari kukanganisa sezvo vachiti vakuru vemasoja vanhu vakarwa hondo saka nokudaro vane mvumo yekutsoropodza wese anoda kudzosera nyika mumaoko evechichena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.